Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndichiti hei no misoro yenhau dzedu dzanhasi chipiri mbudzi 15 2016. Zek inoti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika hazvikwanise kuvhota kusvika mitemo wesarudzo wawandudzwa muna 2018 kuti uenderane nebumbiro remutemo. Mumiriri wemutasa Central mudare reparamende vaTrevor Saruwaka vorambidzwa kupinda mudare reparamende nebhachi ravo rine ruvara rwemureza weZimbabwe. MDCT inoti hurumende iri kupinza vanhu mabasa muchiuto kuti vazorova vanhu munguva yesarudzo. Zano PF yopomerwa mhosva yekumanikidza vana muzvina bhizinisi vekumasvingo kubhadhara mari yemusangano weNational Conference uri kuitwa mudunhu iri. IMF yobvisa zvimwe zvirango zvange zvakatemerwa Zimbabwe asi ichiti hazvirevi kuti yave kutanga kuikweretesa mari. Vakuru vechikwata cheHighlanders vomiswa basa neZifa zvokonzera matambudziko munyaya dzemutambo. Muchirongwa chedu cheLife Talk, The Connection na 8pm, tiri kutarisa kuratidzira kuri kuita vechidiki munyika nekunze. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti +1 202 465 0318. Munotibata pa 909 AM, 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz. Musakanganwe kutifarira paFacebook nekudzvinya pakanzi like papage redu revOA Shona.